Mushure mekuona kupararira koita dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Bazi rinotungamirwa namuzvinafundo matarira paUniversity of Zimbabwe rakaparura chirongwa chinonzi Abuse Substance Diagnostic and Management. Muzvinafundo matarira vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa nenyanzvi dzezveutano idzi yakaburitsa pachena kuti vana vadiki vane makore mapfumbamwe 9 zvichikwira vave kuputa nekushandiswa zvinodhaka. Vaendera mberi vachiti zvinodhaka izvi zvatekesherawo muzvikoro.
Pane mwana akabatwa kukaribha ukoko form 1 ari drug lord kudistributa madrugs muchikoro. Zvazvinoreva ndezvokuti madrugs atekeshera mumasikoro. Kana maschools awana madrugs easily, the nation is really in serious.
Vaendera mberi vachiti zvatora makore 16 kuti nyaya iyi jekere nyika.
Pane zvinotaridza kuti tiri mucrisis. Violence chaiyo yanyanyisa. Mamedhas asinganzwisisiki anyanyisa. Road traffic accidents dzawandisa. HIV chaiyo following COVID-19 iri kungokwira. Unemployment including self-unemployment. Vana kemu havakwanisi kuoperata vasina kusvuta matra.
Vaenderera mberi vachiti zvipatara zvinorapa vanenge varasika njere zvakaita sengoma huru yekumasvingo neengucheni iri kuvulawayo zvazarisa nekuda kwedambudziko iri.
Kumahospitals ngoma huru reported 80% of mapersons vatova nepsychosis inobva mumadrugs, substance abuse nealcohol. Engucheni concerned 70% of patients vaakupinda imomo vava nepsychosis yamadrugs.
Muzvinafundo matarira vati chipatara chemupiro chekubulawayo chakatovhura imwe wadhi yekurapa vane chirwere chepfungwa.
2 months ago mupiro hospital yakatovhura a new unit yokuti vana mumastreets vaakuoverflowa from these hospitals kuti vawane drugs unit.
Mukuru wesangano remubatira pamwe trust iro rinobatsira vechidiki vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka amai Christine Kiri hurukuro madamombe vatsinhirawo vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvikuru muvadiki.
Vari kusangana nematambudziko ekuti vana nevabereki vari kuzosvika pakuurayana chaizvo. Pane mwana recenti akakombwa nababa vake pamusaka pekuti baba vangu vasina zvivisa kuti zviri kuita mwana izvi zviri kukonzerwa nemadhiragi. Saka vakasvika pakumurova akafa. Tine vanawo zvakare vari kurova vabereki because vanenge vasvika pachikamu chekuti havachagona kuzvikontrola vari muinonzi drug induced psychosis.
Munyori wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vanoti vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwekushandisa zvinodhaka.
Vamwenda hospitals edu agara ari mashoma and agara ane limited capacity to admit people, so they are obviously overwhelmed with issue of drug abuse anyway. That's why
kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vajenifen muswere vanoti nyaya dzekuputa nekumwa zvinodhaka ratova dambudziko guru zvokuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rapera. Mutoriro Chok, Ice, Guka, Bronkley, Bronco, Fembo, Maragado, Mangemba, Nembanje ndizvo zvimwe zvinodhaka zviri kunyanya kunwiwa nekuputwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapinidze.